Manirakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 9 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day, paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Vastaman Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakubvai zviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day, paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo rimunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura, pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasungo nhasi, mutevedzeri wasasikaro wezek vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhan'ara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi, kurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZEC nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZAC uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori. Uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura neStudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri, vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reTransparency International Zimbabwe kana kuti TIZ vasanewo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti Corruption Perception Index, mazuva aipfuuraya makore apfuura taitosikowa mazvibodzwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona tiramba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edu.
Pati uwori munyika, unuwanika pakasi ya nasiana, kunyanya mmapazi ya urumende, kuzipatara mshikoro, pamwene kumatare ezimosa, izo zirukita kutibano watambure. Izo zatini wane mungwe mgaru wa kumasava, wa John Piri awangawari pamsangana uyubati, uwori utatisa kuwa nisava na wavo mapasa munyika.
Panyaye corruption irikuitwa nasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti tiite zero tolerance kwa corruption, but at the present moment corruption imuno mudoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine uori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatenderwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years United Nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvininga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvininga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC. Vanhu vasere vari muchikwata ichi, icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou, vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira, ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira, kufumura, pamwe nekurwisana neuori. VaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika. Vati nechikonzero ichocho, America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri weMbare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yeMbare nhasi, vaChamisa vati hapana utsinye hunodarika kuvhara musika wemupedza nhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, havana mari dzeChristmas, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuisirwa matiyegasi, vanomwa mapiritsi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuya kutengesera mhere yemudzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka tichikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwe.
Maketi haisi politics, maketi haisi zvapo. Maketi international market, chero anobva Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda maketi. Saka ichi chiri kuonesa kuti maketi ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa, vachiti nzara haine nekuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba reSeven tatambudzwa. Unaita ungu wakaenda kunze kwenyika kunoroja. Madzimai hatisi kuchiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari. Kana wakaona iri foni motora. Zvinokodzerere kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake. Propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vachamisa vachamisa vauza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
VaHove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose, United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru, asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania, vanhu vamumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano, vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno MuHarare Metropolitan Province ndataura kuti kune zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy, and ma conditions ari kunyanyira kuno kuHarare Metropolitan Province tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki Vafarai Gutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu vane vechidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira asi zvinotikwaza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu, vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo paWhatsApp +26307161311311.
Tanga kwegore rino, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanyoshandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiriri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Africa inenge mudzimai. Africa yagara yashungurirwa makore akawanda. Saka ndokuenda ku Washington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorerwa vana vake kubva kukei yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tokuenda ku Washington DC kuti toona kuti mutimwene kuti madzimai tiri pano. Kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakuru vakuru venyika vari kutonga nyika, vanhu vakazhinji varume, rangarirewo madzimai, vana neyouth. Ndiwo zvatiri kuenda kuwashington dc. Sokuendawo futi kuwashington dc kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukutumudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Asi takanyanya kukosha, tinobatsira kuti mhuri dzevana veafrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuwashington dc uku?
Tokuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizimisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure, vakadzi, vana neyouth. Tokuenda kuwashington dc nekuti tine maprojects ari kuda kundova kuzimbabwe. Vakutenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanozvisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko, asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuwashington dc ndine timu yandinoshanda nayo, tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding. Tiri kumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tiri kushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yetexas. Takataura nemukuru mukuru wecongress wekutexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between zimbabwe netexas. Tinoyoenze sister city.
Vanga vari mukuru wesangano rePumulani Muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu reWest Sumatra kuIndonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi weMarasha uri mudhorobha reSawatuno. Mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri rePadang. Vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neIndonesia National Search and Rescue Agency yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi. Mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweAmerica reTexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekuRussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kuMoscow. Griner akaendeswa nendege kuSan Antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake mujeri kuRussia. Nyaya dzekurwira ushe, usadunhu neusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonaland west pamwe nenyika yose, dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe. Vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwaushe chidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. Lacosmas Mandaza, Mutauriwe Mure Kamandaza, Inet Zimbana, Tuzinochinjana Usho, Kanyamreda, Vano Chikunyange Muria in Yasaruza, Fletcher Mandaza, Kutivatsiva Claudius Mandaza, Raisikan was Aishinamreda, Mujitu and Zimboyavo, Wakangotiva Tomu, Pamena Sachigaro, Mazishimu, Remasona and the West, Ishengezi, Raka Gaza, Vanopet Mandaza, Vasipesana, Nevakawanda, Muri.
Karusina nyaya, nipe kuti jine na chief ingesi, waka gaza, acting chief waliwa hili. Acting chief mwana kukwana masibabacha haripa wana kusivitwa. Kana hizo ndisiwe zimbashami hindi imba yuwe ya kutuwe ya maringa pati. Atina nguzizo kutubwa uka kwa mambo hindi, haka kakwe ya wanga waramba, chenga huku we baba. Acting chief.
Rabandaza wanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe, njewana mjiti wabanoti. Vai cuida de ouro e vai te gastar vanu de Zimbabwe Siri Izo. Vamandaza wanoti Zimbabwe natu zinoche kwa maringa pasi chichiga usavi ne kwa mudziviri ndizo zinoche njala ushe kwa nyamweda wanoti wakayende sanyaya yavu kumukuru we madzishe mudunye remasional and west va Peter Paspanire wanozivikanwa sa Ishengezi. Ishengezi waka bhuma kuti nyaya iyi yakasvika kwa vari wanoti waka gadza mwana wa Ishe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe kwa Nyamweda.
Vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvieta muri chana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumadii mamira angopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zabuzetrichifu.
Ishengezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwachivero mashaya mombe nehwekwachidziva. Makakatanwa eushe hwekwamashaya mombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saishe mashaya mombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka haiko tiyaka vaya misha mambo vaya kutipomira ikushani ati ndi mambo hao wachini mambo wangufanani wa kati waka njo waka tiri watu wa mote hao vaya nindai paku yaka paku vayi chakamute zira chakari wanyi mataka.
Mumiri wenoto ni mudarele paramendi vatemba muliswa wakambone sana nezume zuzawa ziku China mshure mekunge sarowa ishenya mweda walo tuurumende kuburikiza newana mziti njiwe walikuita uwoli mkugaza mazishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesha vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesha vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu remarshall and central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwanegomo kumazowe nehwekwabushu kushamva.
Kushamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavagracious mukanwa saishe bushu. Vamusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive ishe bushu vasho bushu muna 2016. Kumazowe vaive ishe negomo valashia sitsinde vakaripisa vaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva pomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilium Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
pamutambo wekwata finali yekutanga uchiri kutambwa muchine mekupinda muextra time pakati peBrazil neCroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwata finali uriko na 9 manheru ano pakati peNetherlands neArgentina. Chirongwa chedu chemagitare chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwe nhoroonde yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana akutamba kuzi inini ndaigona chikoro kana nanasi handisini ndakapusa steering saka iwo pavanhu vakanzwa ndichiti ndoda kutengerwa mutare vaingoti it's a passing passion yanguyo ichapfuura mwana
Ruzhinji vari kutambira nasei nemhanzi wako.
Yeah, music yedu kutambirwa zvakanaka. A lot of people tingatoita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti masongs edu andiconvince kuti usongo hombe ndeiti.
Maunoti ava ndivo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani.
Kusinga kunobva muvanhu vanokutsigira. Indo vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana. Chitangawo kuridza gitare pane vanhu vaimtoo ndiinkarijawo. Mwezi iyo yaunongochiita pane munhu anoda zvokuti afinogona kubuda zvinogona kufamba. Kwozoita ende unonida vanhu vanokusungisa ava zvakasiyana siyana madifferent stages emusic mumashuromo vevamutukudzi vaindisungisawo kuti mwanangu kusinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga there are people like Sawirongo ainzi Benson Mukwende aindiinkarijawo kuti ndidzidzire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri.
Vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi?
Angade kutibata ngavatibate on all social media, ngavatibate pakanzi Sarungano, that is our name across all social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, everywhere Sarungano was tabled. Then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Chikamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare Ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa Avatumwa.
Zvekutanga mukasvika pano svikai nerugare, chechipiri muchizobva pano endai nerugare. Rugare Ngaruwande wamuri Ngaruwande Mukasvika pano svikai nerugare, chechipiri muchizobva pano endai nerugare. Rugare Ngaruwande wamuri Ngaruwande Ngaruwande wamuri Ngaruwande Ngaruwande wamuri Ngaruwande Ngaruwande wamuri Ngaruwande.
Tinotenda Sarungano, ramba uchiendera mberi nenyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup. Pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai, tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka yane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, Dr. Emina Gaino Saidi.